Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzura avadzingwe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira paboda reBird Bridge nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzuru vadzingwe. Chavangu anoti akanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende negurukota rezvematunhu achida kuti nhengo dzeparamende idzi nemakanzura adzingwe. Tabata vamachangu tikatanga nekuvabvunza kuti ivo ndiani sezvo vazhinji vachiti havavazivi.
Hongu tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kuboda.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri paboda?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira paboda kudivi rekuSouth Africa kuBird Bridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyu.
Tinewai urombo pamusoro paizvi. Zvichi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira paboda reBird Bridge nemugovera, zvichinyunyuta namafambiziro akaitwa sarudzo muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Vari kuronga kuratidzira uku vanoti vakatopiwa mvumo yekuenderera mberi neurongwa hwavo nedare reMessina Major Seat Court, vachiti urongwa uhu huri kutungamirirwa nevamwe veZimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevari kutungamira urongwa uhu, vaLandelani Nqube, kuti tunzwe zvizhinji.
Hongu tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kuboda.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri paboda?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira paboda kudivi rekuSouth Africa kuBird Bridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyika nokukurumidza.
Sei mada kuratidzira muri kudiviri kuSouth Africa, imi muchichema nezviri kuitika kuZimbabwe? Madii kuenda kunoratidzira muri kuZimbabwe?
Tafunga kuratidzira tiri kudiviri kuSouth Africa nokuda kwokuti muZimbabwe tinosungwa, torowa, toshungurudzwa sezvakaitwa vakawanda kuverengera vaJob Scala, vauyiwa nevamwe vakadaro. So tinocha hakuna rusununguko rokutaurira konzero dzedu munyika.
Saka zvinokubatsirai nemutoo upi kuti muratidzire muri kuboda kana muchitya kusungwa?
Zvinobatsira kuratidzira tiri kuboda ndava zvichamisa mabasa anoda kushanda kwe border, kupinza numbi, jofana na ne strike.
Ndiye ane wari kutungamira urongwa wekuratidzira uhu. Vanube.
Ibato re ira inonzi Economically Revolutionary Alliance. Ndiro rine urongwa uhu.
Vema bizimisi madiki varikupinda mumsangano we Sustainable and Resilient Enterprises mblawayo vanoti varikudzidza zvinhu zvizhinji zvinovabatsira. Musangano uyu urikutungamirwa nebazi re SMES International Labour Organization, Blawayo Chamber of Commerce pamwe neguta reBlawayo. Musangano uyu unouyawo panguva iyo mabhizimisi mazhinji vanotengesera mumigwagwa nevanotakura vanhu vasisade kutambira mari yemunyika yebepa remadhora makumi mashanu vachiti uremu hwaro huri kuramba huchidzika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muchinafundo Elliot Masocha, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chiri kukonzera izvi.
Ramuka kuri kuita mari dzezimudhora dzama 50 zimudhora nevamwe vamabhizimisi vanga vamadoko kana vokumusika uku. Zvino zvinoratidza kuti simba remari yomuZimbabwe vanhu havana chivimbo naro. Zvekare mari iyi haisina zvaichatenga 50 Zimbabwe dhora, saka kuti munhu akwanise kushandisa ma 50 Zimbabwe dhora anenge ari matutu namatutu achishaikwa kuti vomachengetera papi. Saka vamabhizinesi kuramba kwavari kuita kutoratidza kuti iyi mari haichashandi. Hurumende zvaingatoita apa kunge ichiprinda imwe mari, ingava mari imwe yapamusorosoro mamwe, zvetodzokera kuya kwatakambobva kumazero kuya kumamiriyoni kumatririyoni kuma100,000 kuya ndo kwatinenge tiri kuswedera. Saka nokuda kwokukwira kwezvinhu zvinoratidza kuti ma 50 US dollar aya anofanira kunge achiwanda kuti munhu akwanise kuashandisa. Saka vamabhizinesi vanoti aiwa, isi hatisisina pokuachengetera, hatichamadi vamabhizinesi iwayo. Uku kudonhavo zvekare kuri kuita iro zimudhora racho pacharo kuri kuita kuti munhu anga achida mari yakawanda kuti atenge chinhu chidoko doko chinogona kunge chakaita sechingwa chaicho.
Iyo hurumende iri kutadza here kugadzirisa nyaya iyi, Profesa Masocha?
Hurumende yakanguri yabvira yabvirirazve kuisa vanotiwo mamezha mitemo yavo yokusimbisa Zimbabwe dhora. Zvinova kunge zvisingashandi. Takanzwa tanzwa zvesu manyaya yamagold coin kuti achange achiuya achizenge achipambira mukushandiswa navanhu. Hatisati tazviona zvichiitika izvozvo. Kusimba kwainzi kweZimbabwe dhora richaramba richisimba kubva paita sarudzo pana 23 August apa, tinoona kuti kusimba kwacho kuya uku kwava kupera. Zimbabwe dhora raakudonha zvekare. Saka hazvi zvinhu zvinoshamisa kuti vanhu vomuZimbabwe havana kutanga nhasi kushayiwa chivimbo nemari yavo.
Profesa Masocha, ko iyo mari yomuZimbabwe sei ichitadza kusimbavo sezvo tichingoona urimu hwayo kuchitsika nguva nenguva?
Mari iyi haina nhoroondo yakakwana kana kuti nhoroondo refu yokubata uremu hwayo. Saka ndo saka vanhu vaakumhanyira kuus dhora vachiona kuti us dhora hariwanzira donha. Saka pane basa chaizvo rehurumende apa kuti inge ichiratidza kuti ine chido nokusumudza uremu hweZimbabwe dhora. Kugena kune kuchinzi kuri kuita Zimbabwe dhora handi kugena kwokuti tingapemberera, nokuda kwokuti hakuna nhoroondo yokuramba kugena kweZimbabwe dhora richiramba richigena. Zvekare kugena kweZimbabwe dhora iwo uremu hwacho hahusati hwatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichichinja voZimbabwe dhora kunze kweZimbabwe, kunaana South Africa zvakoko, kunaana Botswana nemhiri kwamakungwa samaitirwa zvaiitwa kare.
Abo vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare ne Studio 7. Kanzuru yechitungwiza ichangosarudzwa yakaparura hwaro hwemafambisiro achaita basa pamwe nezvinangwa zvavo mumazuva zana anotevera. Mutauriri weguta iri Valove More Mayor vanoti chinangwa chikuru ndechekuvandudza ugaro hwevanhu nekupa zvikwanisiro nenguva yakafanira, chero hazvo kuine zvizhinji zvinonzi nevagari hazvisi kufamba zvakanaka. Evans Zininga abata Valove More Mayor kuti tunze nezvechirongwa ichi.
Ndikutarisira isu kuti tichange tichigadzirisa nzvimbo dzinotenderwa kana dzekutambira dzevana nezvikoro, mungadai mukatine nzvimbo dzinotengeserwa nemacommunity centers edu.
Vechidiki tinonzwa kuti vaperera mumitoriro umo nekune zvinodhaka. Mune urongwa hupi hwekuvandudza atingati maamenities aya kunotambirawo vechidiki zvimwe zvavangawane zvekuita?
Ya, ipapo tinenge tichitarisa mahalls akaita secentenary nestadium akaita sechibuku. Tozotiwo zvekare tiri kutarisa tichange tichifambira mberi nekugadzisa nhau yemabhadhariro anenge achiitwa maresi nevagari. Tiri kutarisa kuti tinenge pane yatinoziwo USSD platform yekuti vanhu vanenge vachishandisa kubhadhara mitero yavo, ingada ari mapemiti kana kuona chikwereti chavanenge vainacho kukanzo.
Taonawo muine nyaya dzezveutano mugwaro iri, urongwa hwenyu hwoti wokudii ndenyaya dzezveutano?
Kune zveutano tine shure yekupa makliniki edu anokwana kuita mana. Tiri kutarisa zvekare tichange tichimavandudzawo kuti ange ari pachimiro chakanaka chinotarisirwa nemutemo, uyezve pakutorwa kunenge kuchiitwa mari. Tiri kutarisa tichange tichivandudzawo zvekare billing system yedu, tichitarisawo zvekare kuti mukupinda kuita mari inenge ichifamba sei nemashandisirwo ayo, uye vanenge vaine zvikwereti tichange tichitorawo matanho zvekare ekuti vange vachizonge vachiteererwa kuti vange vachibhadhara. Totarisa zvekare tine tariso yekuti sechitungwiza tiri kuti tioda kuti vagari vange vachidyarawo miti, isuwo tichidyarawo nekuruti uye kudyarawo loni padzimba dzavo kuti tinge tichiitawo inonzi greening the environment kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Tombonzwa vamwe vachiti masiweji anoputika putika, zvinhu hazvifambi zvakanaka ikoko uko. Mune urongwa hwohupi nenyaya idzodzo?
Kune zvesiweji tiri kutarisira isusu kuti tange tichida kuvandudza mapati anokwana iwo 1.7 kilometers panzvimbo dzinoti pagomba nekuunity c, unova urongwa hwatatotangika kuunity c. Tiri kuita zvekare yatinoti drainage clearance, kutsanangura kubviswa kwevhu nematombo anenge ari mudrain, tichiisawo maculverts zvekare kuitira kuti mvura painenge yava kunaya vagari vasazoita matambudziko ekuzarirwa nemvura mudzimba dzavo.
Imwe nyaya inonetsa zvizhinji inyaya yekutakurwa kwemarara. Mumire papi panhau iyoyo?
Kutakurwa kwemarara tiri kubvisa atoti maillegal dumps aya, uyezve tiri kutarisa kuti tange tichifambidzirawo atingati mabhini ekuisa marara kuvagari panguva iyoyi, uyezve dambudziko remvura ratinenge tinaro. Tiri kutarisa kuti tichida kunge tichivandudzawo mvura kuti vagari vange vachiwanawo sezvinoita se40 megaliters per day. Izvi tine tariso yekuti tichange tichikurukurawo neHarare iyo inodzika mvura iyoyi. Ndinoenda kuti muchidimbu ndezvimwe zvinhu zvatinotarisa kunge tichiita pamazuva iwaya.
Ndingadawo kuti nditarise kuti munoona zvichikundika kuitika here mumazuva zanayo ataurwayo.
Tingati isusu ndotariso yedu, asi dzimwe dzenguva nekuda kwezvipinga izvo zvinogona kutarisa kuti zvatida kuita tichiti tichapedza pamazuva iwaya zvinge zvichipera. Asi ndinodavira kuti pakashaya zvipinga mupinyi tichaedza nepatinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa izvi. Zvinge zvatadzawo tinoita kuzongopa mudziro mazuva nekuti munongona mamiriro akaita zvi.
Ko ivowo vagari vari kutambirana sei neurongwa ihwohwo?
Vagari vari kutambirana neurongwa uyu zvakanyanya nekuti vanoshure netariso yavo yekuti kanzuru inge ichivapa sevhisi inoenderana navo inovapa. Saka izvozvo vari kuzvitenda chose kuti dai varo kanzuro yavavarira kuita zvayatsanangura izvi, vanouya nekunozvigamuchira zvakanyanya.
Mutauriri wekanzuru yechitungwiza valove more mayor vange vari parunare na Evans Zininga we Studio 7. Tovambo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mapurisa anosvikazana akabviswa panzvimbo dzaaishandira vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vachiti mapurisa awa ari kurangwa pamusoro pekuti vakavhotera bato reCitizens Coalition for Change pasarudzo. Dunhu remasvingo ndiro rinonzi rine mapurisa mazhinji akachinjurwa pekushandira kupfuura dzimwe nzvimbo dzose. MuNewsday mune nyaya inoti nhengo yeparamende yeTCC inomirira Makoni Central vaPatrick Sagandira nakanzira Teddy Chipere vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo. MuNewsday makare nyanzvi mune zvemabhizimisi vaGift Mugano vanonzi vakadzingwa kubva mubhodhi reZimtrade. Izvi zvakaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou, asi havana kupa zvikonzero. Zimlive.com rinoti vanoona nezveutano munharaunda yeBikita varambidza kuti vanhu vapihwe zvekudya panhamo, pamichato kana panoungana veruzhinji senzira yokurwisana nechirwere chekorera icho chiri kunzi chiri kupararira zvikuru munzvimbo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masorasei, murume anonzi Shabangu yomurwere wepfungwa haasi tombori wekuteerera, bakutori kurwara vanhu vanofanira kutosiririswa ndiye. Iwo ungazviti kwanzi mutauriri weTripoC, uri kufunga kuti hatikuziya mutauriri wedu. Shabangu, you must go to the hospital. You need a physician, you are sick.
Studio 7 maswera sei isu kuno tiri nani tirongotambura muZimbabwe munomu kutambura chaiko nhamo chaiyo chaiyo mukati munoharari munomu kutonzwisa tsitsi chaiyo chaiyo toona toti mari chaiyo chaiyo haisi kutombotenderera kana mari chaiya muno. Saka ini nyaya yangu apa iri kuti izvoni, kana muchiti mimi hamudi mashoko anomutsa hondo, kana iye mutsvangwa achiti izvoni hamutori nyika ine election, kana muchida nyika endaiwo kotsvaka hondo nyika yamunopotera mutsvake hondo. Anenge achiti chiko murume iyi apa ari kuregedzwa akadaro, hapana anomucharenja, anongosiyiwa akadaro. Ndo masoko herewa ezat democracy rezvo, hazvikurudzire here, hazvikoronzeresi here kuti vanokwanisa havo vazomuka? Nokuti vanoti hatiiti hati maelection haatibvisi pano, and tiri kutoonawo kuti we cannot wait for another 5 years. Todzokorodzwa futi zvakaitwa izvozvizvi, ndo zvavanongoita kuti because muparamendi macho izvozvizvi vaakudzinga vanhu varodosara ne2/3 majority yavo, hapana mutemo unopasa, hapana unochinja, tongosvika zvakadaro. Saka munoti imimi todii pakadai apa?
Ine chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa, chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa kuti kana vachiti vakahwina hondo yorusununguko ngavadzoka vanozvisungira pavakatitorera ipapo, ngavadzoka vanozvisungira pavakatisunungura ipapo. Zvitori nani kuti ii tikutambura radio, tikutambura zvisingaiti, kutambura zvisingaiti. Dai muZimbabwe vamboita umwe purezidendi chaikwa chaiko, asi ruve hurumende yeZANUPF, ZANUPF inoba. ZANUPF yatikuwadzawo kumana kurarama tiri kunyika yeSouth Africa. Kuri kurwadza, kuri kurwadza, vedu tarwadziwa.
Mangwanani Studio 7, hama dzangu tichiri pakuchema. Iwe murume unonzi Sabangwe, iwe uda zviti munyori weTripoC, usade kutitira dzungu iwewe Sabangwe, iwewe mfesi, iwewe wauya kucharikuwo manje kuma MP nemakansera veTripoC vakazvihwinira, iwewe woda kudisturba netimu renyu. Totokudzivai zvenyu, totokuketai zvenyu, iwewe utikwanire, iwewe utinyare, vana veZimbabwe iwewe mfesi, iwewe utinyare. Tinotokutaura kuti iwewe utinyare netimu renyu iroro ramunenge muchiti ana nyingiriki nana fazi kuzodii, mutinyare. enough is enough to net an any team, you mean, right? Mira imone zvenyu.
Mangwa kudziwa regai kufotera zanu. Regai kufotera zanu PF. Ivava vana chiyangwa vodai kupisirisirira vanhu dzimba nhasi. Vanoiziva kuti zanu chiororo. Chiwenga akamborema dziwa nezanu iyi. Akafamba neuche. Anoiziva chiwenga kuti zanu chiororo. Imwe nhasi modai kupisigwa dzimba iko kupras kwacho. Kosaka iwo mutemo uchati kudini sezvo mutemo uchiti. Kana inyangwe ningava ini ndazvipisira musha wangu ndinosungwa ndikaenda kwavashe ndinoripisiwa ngombe ndikaenda kumapurisa ndinosungwa kudotongwa kuvharwa mujere saka awa mapurisa nhasi akada mwana chiwenga kupisa musha iya vanhu vachasungwa here ndiwo mubvunzo wandinawo ndinoda kuhwa kuna iye munangago kuti mapurisa awa akanopisira vanhu misha achasungwa here
karokwa saini kudzimoyo Indopowo mashoko maringe nekunzwa Pope Francis vachitaura nhau yokuti ngocha ndovaudi dzinorere zvakasununguka iri idambudziko guru ratiri kuona rinoitwa nevatungamiri vemakereke kunyanyaya makereke iwawo ane mukurumbira anozikwara pasi rokuti chavangotaura chose chinenge chichitoshambadziwa mukati mepasi iri nzira yekutadzira Jehovha Mwari nokuti ndo vamwe vatungamiri vakabva muna Kristu angu vamazita akungotaura kuti vanamati vatungamiriri vachivada kukurudzira mitemo yakachanda kuti shoko ramwari rakataura kwazvo kuna Reviti Koko kuti haufani kuroorana varume nevarume vakadzi nevakadzi mukadzi unofaurorwa nemurume muroora mukadzi ndo zvakataura shoko ramwari mwari vakazviramba zvakafanana izvozvo saka zvakafanana izvozvo zvakaipa zvikuru chere mukadzi esango chaidzo amumbodzioni dzichidaro kudanana dzakadero asi dzinodana nenzira yakarehwa namwari saka zvakafanana izvozvo zvinotambudza kuti ndoachiona matambudziko mazhinji nokufanira kupara kwavanhu kuchiramba uchiitika mukati mepasi pezuva iyi yavanoti yavanhu yekushanduka kwokunze climate change haisi climate change
Kana vesingandizive havabvunze macitizens kuti macitizens haasi kunziva here vanoziva vana Promise Mkwanazi Promise Mkwanazi anga ari kuMDC akuri kuPDP tese tiri kuMDC tese azoenda kuna Jamuka azo appointwa yega kuti aka appointwa nani because inini handisi kufarirwa nevanhu vakaka appointa then ndovasa kuti inini havasi kundiziva saka havasi kuziva zita rangu o havasi kuziva position ndanayo ndaipiwa nema citizens kana vasikazive position ndaipiwa nema citizens kuti haipo saka president kuti aite president akaita president sei ostalosi kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei mahere kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei akabviswa sei saka vasikazive dzita restructure yekuti secretary general havasati vasangana nayo kana vasati vasangana nayo ndini wacho
Yeah. Chinangwa chenyu apa ndechipi apa?
Chinangwa chetu ndechokuti tirikudzokera tirikudzorera we are restoring internal democracy. Tienda kuma election tichaita consensus. Hana mbozotaura kuti chaita bereka mwana. But that is it may. Chakaita bereka mwana. That process was flawed. Yakaproducer vanhu magirlfriends evamwe vanhu yakaproducer hama zevamwe vanhu vanhu vakaelectwa nevanhu havana kupiwa opportunity kuti varepresente vanhu I'll give you examples kana unoda saka chiri kuti vanhu magirlfriends aya akapinda kuparliament gaafe kupinda vanhu vavetiwa nevanhu
matimi kuna magirlfriends akapinda kuparliament munogona kuvadoma here
Kwa kumasi mkoshino ziva kuti anga yari girlfriend yaani Wekumasimbo anga sipo even na 99. How can we have a 24-year-old anga sipo even 99 na 2000 na 2005 na 2008? He is a 24-year-old. Akawana 8 votes. We have got proof evidence. Ukuthi akawana 8 votes. Kunebanu in her ward bakawana 500 votes, 300 votes. Akazopinda sei ukuthi aite a candidate. That's number one. I'll give you Kubulawa. Kubulawa yoku counterpart. A candidate. Elects a MP yoku counterpart. Pashwa Sibanda. We need to a process. Ye Pereka Mwana. Anga sipo. Anga runoe. Muno akaita number one. Ndito wazani kupe. I write a number two in the collect. No. I can't remember write a number three. Saka kanavanga visa makope uti aru wara, bamuisa kupi ara. Wabuno fara uti kupi in the collect in love. Saka uyu agapa kupi. Agapere kwa nani uti aite candidate. I will give you another example kulope muna makwe. Muna write a number one in that process in the tender. I write a number two in the promise in corners. I write a number three in the Eric Gona refers are current MP. Saka, how do you have Munu Agarosa, Aite MP, Munaga winner, Asapiwe, Konzerurati, no winner? So, why did you do that process in the first place? So, we are correcting. I can name the list because Banabaruska, Saka, Inini, and this Uska. Because position yangu I miskisi njilima baranika njilota uras no ikiwa kuma provinces ese saka warareki njoro kuti churugu choserera msangano kuma principles and values. It doesn't matter kana if you are a product of an illegitimate process, it doesn't make you a legitimate. If you are a product of illegitimate process, you remain illegitimate even kana waga wina. So this is a recourse here, my citizens. Those who think in us are not going to zebra, but send the zebra now. But we know what Abuna Muna send the zebra. We opposition. Are we going to zebra? Is that a joking? We kind of know who's the president, who's each other, and I remember it to see. Who are we going to remember it to see? We never members triple C. You know what defines a member in the triple C?
Rachavang, Makam Botara is here, not president, when you sat Matora than Ramatore. Makam Botara Nabo.
This is why Eska a half years will respond that because I know Ziva with Chagatawa. He will send the Zivafana back here. It's also we want to remove the criminals around the president. The same way. Emerson Mnangagwa and Chiwenga and the late Sibusiso removed the criminals around Robert Gabriel Mugabe. This is what we are doing. We are removing criminals, people who are not loyal, people who are not genuine, people who are dishonest around the president. So President Kananga responder, but I know Ziva, which I'm doing this for the good of the party. I'm doing this for him, because he's surrounded by criminals.
Mumwe arikuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Sengezo Tabangu, vanoda kuti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemukanzuro vadzingwe. Tatadza kubata mutauriri weTCC vaPromise Mkwananzi pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalos Siziva sezvo nharumbozha dzavo dzange dzisiri kudavirwa, asi TCC inoti aya mabasa evasori. Nezuro mutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda vakaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba kubva kuna vatabangu, asi vakati zviri kuTCC kuti ipe umbowo kuti haivazive. Sesho ngwedi ya pera, ndini tanono kawande, ndini Washington DC, ndichikusiai muru moko Makris Gande, nenau the Isindebele.